hazvisi zvinhu zvingakatyamadza kuti vechidiki vezanupf vari kuita basa iri, nokuti musangano wezanupf kubudikidza kunyanyanya nechitepo school of ideology vanodzidziswa yatinoti patriotism, kuda nyika yako zvisinei nekuti iri kumatambudziko kana kuti haisi kumatambudziko, munhu unongofanira kuda nyika yavo. Ndokusaka tiri kusapota uye nokunzwa kufara nedonzo ratora vechidiki, tichiti iro richabatsira hurumende, richabatsira zvekare vana vemuzimbabwe, richabatsira zvekare munhu wese ari muzimbabwe, nenhau yekuti masanitizer mazhinji tai tichawana kune dzimwe nyika tichidoneterwa. Asi ivo vauyawo nedonzo rokuti ngatigadziraiwo toga tichishandisa mari uye nezviwanikwa zvatinazvo muno munyika muno sevana vakasumudzirwa nemusangano. Zvigadzirwa izvi hazvisi kutengeswa nekuti...
Zvigadzirwa izvi zviri kutengeswa here vamugwadi?
Zvigadzirwa izvi hazvisi kutengeswa nekuti vana vezanupf vakaona ivo kuti nguva ino haisi nguva yekutsvaka mari, asi kuti inguva yekuti umwe noumwe aise ruoko rwake pakurwisana nedambudziko recoronavirus. Ndokusaka umwe noumwe ari kutora chidhinha chake achikandawo paisa vamwe vachibatsirana nedonzo riri kutungamirirwa nemutungamiri wenyika vamunangagwa kuti tirwise chirwere checovid-19.
Ndiani achabatsirwa nerubatsiro urwu?
Tichiteedzera donzo remutungamiriri wenyika rakabara vakaparura pakurwisana nechirwere ichi, vanotaura ivo vamunangagwa kuti chirwere checovid-19 hachitarise kuti uyu ndiani kana kuti uyu ndiani, chinongobata munhu wese. Saka nokudaro rubatsiro urwu harusi kupuwa vematongerwo enyika, huri kupuwa munhu wese pajekerere.